Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri. Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chikunguru 5 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvino izviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vavhura zviri pamutemo, bhanga richange richibatsira vechidiki nemari. Vamwe vanhu vanoti havagutsikani nekuti sarudzo dzichaitwa munyika dzichange dzakachena nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana, zvichisanganisira kupindira mune matongerwo enyika kana kuri kuitwa nemadzishe nemasabhuku. Mutungamiri weAlliance for People's Agenda vangosana moyo vanoti nyika inofanirwa kutungamirwa nemunhu ane ruzivo munyaya dzeupfumi hwenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vavhura zviri pamutemo, bhanga richange richibatsira vechidiki nemari. Bhanga iri rinonzi Empower Bank. Vamunangagwa vati vechidiki vanofanirwa kuva vanhu vanovimbika kuitira kuti bhanga iri ribudirire. Bhanga iri rakapiwa mari inoita iyo mamiriyoni 10,250,000 ezviuru zvemadhora. Asi vamwe vechidiki vanoti mari iyi shoma zvikuru pachitarisirwa uwandu hwevechidiki vanoda kuzvitangira mabasa ekusimudzira upenyu hwavo. Mwedzi wapera vamunangagwa vakavhura zvakare bhanga richange richikweretesa vanhukadzi mari. Dzimwe nyanzvi dzinoti izvi zviri kuitwa panguva iyo nyika yakatarisana nesarudzo, izvo zvinozopa kuti veruzhinji vaone zvirongwa zvakadai senzira yekutsvaga nayo rutsigiro. Tichakupai nyaya izere muchirongwa chedu chemangwanani. Vamwe vanhu vanoti havagutsikani kuti sarudzo dzichaitwa munyika dzichange dzakachena nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana, zvichisanganisira kupindira mune zvematongerwo enyika kuri kuitwa nemadzishe nemasabhuku. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Izvi zvabuda pamusangano waitwa nerimwe sangano rinoshanda rakazvimirira reZimbabwe Democracy Institute rwekuziya ramangwana renyika munyaya dzezveutongi hwejekerere waitwa nhasi muBulawayo. Mumwe murwiri wekodzero dzevanhu vaGift Siziva vaudza musangano uyu kuti nekuda kwekuti hurumende iripo yakapinda nekupidigura hurumende kuchishandiswa vechiuto, yave kuita sarudzo kuitira kuti izvichenese, kwete nekuti inoda kuti munyika muve neutongi hwejekerere. Vachitiwo kutaura kwemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vanoda sarudzo dzakachena manatsa mukanwa chete. Vasizi vavaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo pari zvino munyika musina mhirizhonga inoonekwa pachena, maonero avo ndeyekuti sarudzo dzichave dzisina kuchena nekuda kwekuti vanhu vakawanda vanotya nhoroondo yemhirizhonga, uyewo nekuda kwekwavati kusabuda pachena kweZimbabwe Electoral Commission pamusoro pevoters roll.
Vanhu vachiri kuchizirwa kumamisha, vanhu vari kuzwa kutorerwa kuti mavota registration slip, vanhu vari kuzwa kuti tichakuona kuti vakavhotera papi. Izvozvo ndo zviri important than nyaya yeviolence yangaichitika. Tiri kuona kuti nyaya yeballot paper, nyaya yevoters roll dzichiri nyaya dzakakosha panyaya dzesarudzo. Ende kana uchiona kuti ndo zvinhu zvaiita kuti election ra-2013, ra-2008 nekuma-2000 ave maelections asiri kuvhumirana nawo nevanhu vese vakati participate vema political parties.
vamwe vanhu vekumaruwa vange varipo pamusangano uyu vatsinira kuti madzishe nemasabhuku vakawanda vari kuramba vachityisidzira vanhu nenzira dzakasiyana siyana. Michaelette Ngiwane vekulupane vaudza musangano uyu kuti kumaruwa ekwavo masabhuku anonyima vanhu vanotsigira mapato anopikisa chikafu chehurumende. Pa Bright Ones Vanda vekumpande kuBaitbridge West vanove nhengo yebato remutwakazi Republic Party vati masabhuku emunzvimbo mavo anotsigira bato riri kutonga reZANU PF zviri pachena, izvo vati zvinoita kuti vamwe vanhu vatye kutsigira mamwe mapato.
Kune ma traditional leaders vari kuto campaignira bato reZANU PF vari kuto dispute ma t-shirt despite the fact that constitution yedu inoto taura zviri clear kuti ma traditional leaders havafanirwe ku participate in any political issues and zviri kutiita kuti isusu vamwe tinobva kumamwe mabato tiwane campaigna kwedu kusiri nyore wakarema kwazvo.
Vange vari pamusangano apa vaita zvisungo zvinechitsama kusanganisira kukurudzira vemasangano anorwira kodzero dzevanhu kuti adzidzise vanhu kurwira kodzero dzavo uye mushandira pamwe pakati pemapato akasiyana siyana mukurwira kuti nyika iwane utongi hwejekerere. Mune imwewo nyaya, Dare raMagistrate ratara zuva rekutongwa kwenyaya yakatarisana nedzimwe nhengo nhanhatu dzebato remutwakazi Republic Party zvichitevera kusungwa kwavakaitwa svondo rapera mushure mekuratidzira muguta reBulawayo. Gweta revatanhatu ava vaPrince Buche Dube vaudza Studio 7 kuti nyaya ichatanga kutongwa musi wachikunguru 19.
Tapiwa date ra19 July for trial, court 1. Yeah, let's call that off.
Vatanhatu ava avo vari kutongwa vachibva kumba mushure mekubvisa zana remadhora pamunhu mumwe chete semari yechibatiso vakatarisana nemhosva yekuita zvinhu zvinogona kukonzera mhirizhonga. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Tungamiri we Alliance for People's Agenda, APA, vankosana moyo. Vanoti nyika inofanirwa kutungamirirwa nemunhu ane ruzivo nenyaya dzezveupfumi hwenyika, kuitira kuti ave neurongwa hunopa pundutso kumunhu wese. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Vamwe vanoti vanozvise zvinodiwa pamutungamiriri wenyika, nokudaro vanotarisa kukunda musarudzo iyi. Vamoyo avo vane makore 60 nemanomwe vanoti pavanhu vose vari kukwidza ndivo chete vanotarisira kukunda nekuti vane ruzivo nezveupfumi hwenyika uhwo vanoti hunoda kugadziriswa kuitira kuti vanhu munyika vave neupenyu hwakanaka. Vanoti kuti nyika igadzirisike inofanira kutungamirirwa nemunhu akadzidzira zveupfumi hwenyika uye ane nhoroondo ine umbowo hunotsvagika kuti akamboshandira mune zveupfumi hwenyika.
So when you look at our candidates, given that I'm a presidential candidate, I won't go into detail, but process-wise, if I were, as I do, I'm a voter, so I would take these 23 people, including myself, I would put them, line them up, and then I would look at their promises as one component. I would then look at their history as another component. Because when he's tested in a history, unonzi wakambo itachi. Evidence, ukutu unogona kuitabasa, ringafana nukutakudu, kugadzira economy yedu iri kubva kupi, wakamboshanda pai, unoziva kuti economy inoshanda sei, unoziva kuti investment zvinoreva chii, my investors anotsvaga chii, unonegotiata nao sei, mabank nyaya yemari zvinombofamba sei, wakamboshanda ikoko here, ndiani angataura kuti waigona basa racho. That's what we have to do.
Vamwe vakamboita gurukota rezvemaindustry nekutengesera nedzimwe nyika muhurumende yeZANU PF muna 2000 nekwenguva pfupi. Vakabuda munyika vachiita zvekutiza vachiita havaikwanisa kushanda nehurumende yaimbova yemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. Vakamboshandira bhanga repasi rose reWorld Bank, bhanga rebudiriro muAfrica reAfrican Development Bank kusanganisira International Finance Corporation. Mumwe mutsigiri wamoyo vaAntony Mushanduri vanoti sezvo mutungamiriri weapa ari munhu ane ruzivo munyaya dzezveupfumi, ndivo chete vanogona kugadzirisa upfumi hwenyika kana vakakunda musarudzo.
So munhu ane understanding, yatingati pachangu understanding about economic issues and his track record from all those my institutions and that proves kuti yes, munhu anozvikwanisa. And the stage yatava as a country, tinoda munhu ane track record ukwanisa kugadzirisa economy yeZimbabwe. deno tisingaone vachikunda deno tisiri kufamba nawo tichidai. Tiri kuona kuti patiri kufamba pese vanhu vari kutambira vava kunzwisisa kuti 2018 is about the economy, not about anything else.
Vamwe vanoti kana vakapinda panyanga vachatanga kugadzirisa makambani ehurumende avanoti anofanira kushandirwa nevanhu vane ruzivo rwebasa kwete kupinza vanhu pachizivano nezvematongerwo enyika. Vamwe vanoti kana vakasarudzwa semutungamiriri wenyika vachaita kuti vanozoita makurukota ehurumende vatsvage basa vachinyorera tsamba dzine magwaro edzidzo anoenderana nebasa ravanenge vachida kuzoita, kwete kuti vasarudzwe nemutungamiriri wenyika kubva kubato rinenge rakunda. Vanotiwo hurumende yavo icharwisa huori kuitira kuti vanhu vakwanise kurarama zvakanaka vachienda kumabasa apo vanenge vamutsa maindastiri. Mutori wenhau dzematongerwo enyika vatatenda Chitagu vanoti kunyange hazvo vamwe vane ruzivo nepfungwa dzakanaka dzokugadzisa upfumi hwenyika vane mutoro wakakura kuti vakunde musarudzo nekuti vane rutsigiro rushoma nenyaya yenzira yavanoshandisa kutsvaga rutsigiro.
Ndinoona vane mutoro mukuru nokuti maitiro vari kuita politics dzavo akafanana nekuma first world developed states. Muzimbabwe vanhu havasati vajaira maitiro epolitics idzodzo, vajaira maitiro epolitics dzakudhara, uye vanhu vanosapota mapato aakanyanya kujaira kare. Zvokuti tinoziva hedu kuti vangosana mwoyo munhu ane CV yakakura, ndi technocrat, but kutiva handione vachibudirira kuwina. Tichitarisa futi nevanhu vashoma vanouya pamakampeini avo semusangano wakaita kuno kumasvingo wakaone vanhu 11 gumi neumwe.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vamasimba gonese vanotiwo makwikwi musarudzo yemutungamiriri wenyika ine mabhiza maviri anoti vanezonchamisa veMDC Alliance navaEmmerson Mnangagwa veZANU-PF avo vane vatsigiri vakawanda munyika. Vagonese vanoti vamwe vanogona kukundikana musarudzo nekuti vanhu vazhinji munyika vachiri kuvhota vakatarisa mapato ane mukurumbira, asi vamwe vanoti vane chimbo chekuti vanhu vakura mune zvematongerwo enyika zvekuti havachangotarisi mapato makuru chete. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Gweta rinomiririra MDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa vatabani mwoyo vanoti zviri pachena kuti bato ravaChamisa ndiro bato reMDCT chairo. Vampofu vanoti nyaya yezita pakati pavo neMDCT inotungamirirwa naMzvare Thokozani Kupe haina kubviswa kumatare, asi zuva rekuti inzwikwe richaziviswa mazuva anotevera. Vamupofu vanotiwo mari inobva kuhurumende ichipiwa mapato ezvematongerwo enyika iyo yakapiwa bato ravaChamisa yakaendeswa kubato iri zviri pamutemo nekuti hurumende inoendesa cheki kukero yebato iri mumagwaro ehurumende. Mashoko avamupofu anotevera mashoko emutevedzeri waMzvare Kupe vaObert Gutu muhurukuro yavakaita neStudio 7 panguva iyi Studio 7 haina kukwanisa kubata gweta ravaChamisa. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naTanonoka Wande weStudio 7 abata achitaura navamupofu.
Nyaya dzematare dzichiri mumatare dziri kuendera mberi, vaChamisa neMBC vachiri kutora chishungo chekuti ivo ndivo MBC chaiyo. Maikupe nevamwe vavo vakabuda mugwara remusangano wavo uyezve vakatanga bato ravo. Saka nyaya iyoyoyo ichiri pamberi pedare reHigh Court riri kuHarare ichiri kuenderera mberi.
Ko nyaya yamakati imbomiswa svondo rapera iri ndeipi?
Kuna nyaya yakanzi imbomiswa kukutaura kwavagutu nekwavamadhuku gweta ravo mhino kuti vanozviwanepi. Nyaya iri pakati pevanhu havaichiripo ichazoitwa, isingasaitwa hayo zvechimbi chimbi, ichiitwa vanhu vachipiwa mukana wekuunza vafakazi. Ivo vamadhuku chaivo vakatouya kwandiri vakatodaro vakatokumbira kuti nyaya izondingova pamberi.
MDCT yamaikupe inoti mari inoita 1.8 million inopiwa mapato anopikisa inofanira kupiwa ivo nekuti MDCT yavaChamisa yakawana mari iyi nenzira isina kunaka, yakatodzingisa munhu basa. Munoti inazvo?
Iyoyo nyaya inosesa zvingaite. Mari imari yakabva kuhurumende ichienda kubato reMDC. Zimbabwe wese ari serious neupenyu anoziva kuti MDC ndiani, anoziva kuti MDC ndiva iro tungamirwa navachamisa MDC na ma office kwa office house ekublawai chaiyo ari anda vachamisa zvese zveMDC zviranda vachamisa maikupe vakadzingwa kudare reparliament ina speaker atori wezvano MDC chaiyo yataura saka mari yaenda ku MDC chaiyo bari de MDC chaiyo vanoti vanoda kuenda kuno anhu regaisa parliament chitaura ndinozvipuka vanhu kutoti MDCT kwaari kushandisa hazvimiri MDC tsvangira inozikanwa nemunhu wese MDCT yamaikupe inoreva kuti MDC toko ndozvinotaurwa nemakuraizamu and izvozvo zviri pachena ndinofunga kumunhu wose
avo vange vari gweta rinomiririra MDCT inotungamirirwa navanelson chamisa vatavani mupofu vachitaura vari parunhare muharare natanonoka wande westudio 7 Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318 namba idzi zvakare 001-202-465-0318 tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mudzimai akakwira chivakwa cheStatue of Liberty pazuva rekupemberera kuwana kuzvitonga kweAmerica nezuro achiratidza kusafara kwake nechirongwa chiri kupatsanura vana nevabereki vavo pamuganhu weAmerica neMexico ari kutarisirwa kumira mudare nhasi muNew York. Amai Teresa Okomou vekuStaten Island muNew York vari kupomerwa mhosva yekupinda munzvimbo isingabvumidzwe, kuita unhu usina kunaka uye kuvhiringa mabasa ekufambiswa kwehurumende. Mudzimai uyu anobva kuDemocratic Republic of Congo. Gurukota rezvemukati meBritain rinoti mushonga wakarwarisa mudzimai nemurume vakangofanana nemushonga wakashandiswa kutanga kwegore rino pamunhu aimbove musori wekuRussia vaSergei Skripal nemwanasikana wavo Yulia. Kunyangwe hazvo kwasara mazuva makumi maviri nemashanu kuti munyika muitwe sarudzo sechave chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga, hapana kuwirirana pamabatirwo ari kuitwa sarudzo nesangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Vanopikisa vari kugunun'unawo nekwavo vachiti kupindira kwemauto nemadzishe vachipomerwa mhosva yekutsigira ZANU-PF. Mauto akazivisa vatori venhau nezuro kuti haanei nechekuita nesarudzo, asi veMDC Alliance vanoti uku kungotaura. VeZANU-PF vanoti mutauro uri kusimudzwa neMDC Alliance ndewevanhu vari kutya kukundwa musarudzo. Asi veMDC Alliance vanoti chakachenjedza ndo chakatanga sezvo vave muririro wayo shiri. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutevedzeri wemunyori wezvemutemo mubato reZANU-PF vaFortune Chasi uye munyori mukuru weMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa vaDouglas Monzora. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMonzora.
dambudziko rataita ndere kuti Zimbabwe Election Commission ine zvinhu zvizhinji zvaisiri kuita zviri kuti gutsa. Chekutanga ndechekuti takawirirana kuti tofanira kunga tichipana na voters roll, tikawirirana kuti voters roll racho rinenge riri mhandoi, rakaita sei, rine chinhu chii pariri. Takawirirana kuti ibiometric. Nokudaro voters roll iri rinofanira kunge rine mifananidzo yemavoters acho, zvichiita kuti tikwanise kuanalyze voters roll iroro. Kana paine munhu aregister katatu katatu asi achisenza pasaka siyana, zvaifanira kuonekwa izvozvo. Asi voters roll ratakapiwa rakangofanana ne voters roll ravamudede. Kechipiri ndekekuti takawirirana kuti tiongororewo madhindirwe nepari kudhindirwa maballot papers acho. Vakatidaidza asi wakabva vatiisa 30 meters away zvokuti hapana chatakaona changa chichiitwa. Saka isu toda kuti tione kuti maballot papers aya adhindwa mangani uyezve ari kuchengeterwa papi, zvonga zvakajekera munhu wese. Saka izvi ZEC iri kuramba pamwe chete negovernment. Takataura zvakare kuti hatima soja anenge ari mumaruzevha umu achiita zvematongerwo enyika.
Vachasise ZANUPF muri kugunun'unawo here nemabatirwo ari kuitwa basa neZEC, uye munotiwo kudine zviri kutaurwa neveMDC Alliance?
Maziviro atinoita ZEC independent commission yakagadzirwa muconstitution, isu hatipindire mumashandiro anoita ZEC sezvinoda kuitwa. Izvo chiripo ndechekuti kuti ZEC iti ichiprinta ballot papers, vanhu vange vakagara ipapo 24 hours misati vonange zvinge zviri zvinhu zvine kodzero zuva rese kusvika kuprintwa kwaitwa. Izvozvo zvese zvinoda, but haisi yaidiyo inyaya yebasa rinoitwa neZEC. Ende isusu tokurudzira kuti ZEC irambe ichiita basa rayo zviri independent. Pataurwa nyaya isina kunyatsorondedzerwa zvakakwana yekuti semasoja ari kukambena mumaconstituency, masoja echokwadi vakaita press conference nezuro vakataura kuti kana pane humbo ngahuuye huite se utaurwe.
Vamunzora manzwa zvataurwa navachasi izvo vari kuti ivo pane humbowo here wakati tsvikiti wekuti pane mauto ari kushandiswa nebato rezanupiefu?
Humbowo hutinahwo, tine humbowo hwemasoja ari kufamba achikambena, achikambenera vamunangagwa, achikambenera ZANUPF.
Tiratidzei zvo zvatiri kuda chete, hatisi kuda kuti nyaya yenyu rambe ichikora muchiinkuda mapurisa, masoja, masiaiwo. Tiri tudzei ticonstituency yakati kuna MP ari kushanda nemasoja nemapurisa nemasiaiwo, musi wakati vakaita zvakati vakakambena vachidai. Just one
imini wacho munotsigira here? Munotsigira here kuti masoja abatsire mapolitical parties kukambena? Munozvitsigira kati munozviramba?
Aiwaka, izvi tinotaura
kana muchizviramba izvo, kana muchizviramba izvozvo, taurai kuti hamubvumire kuti masoja akukambenerei. Taurai pamhepo ipapa, taurai zvakare kuti hamubvumire kuti masabhuku akambenere bato rezanupf. Taurai pamhepo ipapa, nekuti mukasataura zvinoreva kuti muri kutya kuti vanhu vamakatuma vanozofunga kuti maakuvaconfusa. Taurai kuti hamubvumire masoja kuti akambenere ZANUPF. Taurai kuti hamubvumire maCIO kuti anokambenera ZANUPF. Zimbabwe yakateerera, taurai.
Aiwaka, vamunzora, ngatirege itoinde vana vadiki. Handiti mati mune humbowo, handiti ka isai humbowo into the public domain. Kana muri kuti kwangu kuconstituency ndirikukambenerwa nemasoja nemapurisa maCIO, isai humbowo. I will be prepared to face my criminal sanctions or anything chinoenderana naizvozvo. Kwete kuti paredhiyo mondiisa patrial, tingadaro. But kana mune zvimwe zvamunokwanisa kuti muite kuti ndibatwe nemutemo, I'm prepared for that. But kana muri kuti ZANUPF ine zvairi kuita, ngatingoisai evidence pachena, toshanda neevidence iyoyo. Ndofunga ndozvingabatsire nyika yedu.
Manzwa kubva kumutevedzeri wemunyori wezvemutemo mubato rezanupf va14 Chasi, uye munyori mukuru weMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa vaDouglas Monzora. Vaviri ava vange vari parunare muHarare vachitaura naBlessing Zulu weStudio 7.
live from Washington, the voice of America, VOA.
Nengo dzemapato anopikisa kuMount Darwin dziri kuchema nerekuti dziri kuchichidzirwa nebato rezanu PF. Vataura neStudio 7 vanoti vari kuudzwa kuti vacharwiswa kana vakasavhotera zanu PF. Izvi zvasiya vakawanda vachifunga zvakaitika musarudzo dza 2008 idzo dzakaita mirizhonga yakasiya vanhu vanodarika mazana maviri vafa uye zviuru nezviuru zvaputsirwa dzimba nemidziyo. Sarudzo ikadzokororwa pakati pemutungamiriri weMDCT muchakabvuva Morgan Tsvangirai nevaive mutungamiriri wezanu PF panguva iyi vaRobert Mugabe. Yakazoitwa navamugabe vega mushure mekunge vatsvangirai vabuda vachiti havangapinde musarudzo izere ropa. Tabata nhengo yeNational People's Party vaGod Knows Chawana kuti tinzwe zviri kuitika munharaunda yavagere.
Chairman wezanu PF iye ndiye ari kuitisa musangano nasabhuku achityisidzira vanhu kuti kucharwa vanhu kana kuti kuurayiwa after maelection kune wese achavhotera opposition party yamai mujuru kana kuti yachamisa MDC Alliance.
Izvi vari kutozvitaura pachena pajekerere pakazara vanhu.
Pakazara vanhu musangano zvireji. Musi wa2 July ndakatoendesa nyaya yacho kupolisi. Nyaya yacho yakanzi ikaenda kukoti asi iye akadzoka nezuro. Vari kutozviziva kutoti tisu takaenda kunovamhangarira kumapurisa tisingazivo kuti action yavachatora sezvo vaita vanhu vachaurayiwa. Tiri kutongotyawo kuti any time togona kungorekwa.
Ivo vamwe vanhu vagari manje vemunharaunda vari kuitambira senyaya yacho.
Vanhu vakutotya zvavanhu havasi kutoda zvokutisidzirwa but kana uchingovataurwa kunzi uchaurayiwa of which Mount Darwin ndonzvimbo yakamboitwa njamba anja vanhu vakaurayiwa vanhu vakarohwa saka vanhu vanenge vakutya zvinozovapa kuti vanogona kuzovhotera pasiripo.
Ko ivo vamwe vemaopposition party varimo muarea vari kutiwo kudii?
Vanhu vari kutoti nyaya idzi dai mapurisa apindira ambo yachitoita mameetings nevanhu kuitira kuti vanhu vazive kuti gore rinoi free and fair hapana kutyisidzirwa.
Pane here vati vambotaura kuti pari zvino vati vatomborohwa kana kuvhiringidzwa panze pekuchichidzirwa kwavari kuitwa vanhu chete kudai?
Hakuna atamborohwa kana kuvhiringidzwa asi nyaya yekutyisidzirwa chete iri kuitika. Kunoku kwakaoma, kunoku kwakatooma zvokuti maposta kwakasungirwa maposta yanosvera ariko usiku yobva yabvarurwa zvokuti wisuspect kuti munhu iyeye ndiye mumwe chete ari kuchiizira vanhu ndiye ari kuyachibvarura maposta.
Hamuna kumboedza here kutaurawo navo mune zvavari kuita izvezvi izvi? Vanoteerera here manje?
Vanhu vezanu PF havateereri because ivo vanenge vachiti tisu tiri kutonga. Vatomboteerera asi nenyaya yekuti vanhu vakupotsekedzwa neintimidation manje.
Avo vanga vari nhengo yeNational People's Party vaGod Knows Chawana vachitaura vari parunhare kuMount Darwin neStudio 7. Muchirongwa cheWomen's Roundtable na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhukadzi munyaya dzesarudzo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vavhura zviri pamutemo bhanga richange richibatsira vechidiki nemari. Vamwe vanhu vanoti havagutsikani nekuti sarudzo munyika dzichaitwa dzichange dzakachena nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana. Mutungamiriri weAlliance for People's Agenda vangosana moyo vanoti nyika inofanirwa kutungamirirwa nemunhu ane ruzivo munyaya dzezveupfumi hwenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutumira tsamba mbozha, dzitumei kustudio 7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Evans Zininga, ndiri muWashington, D.C.
soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolosine mhlaka 5 Ntulikazi 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Tina njenge cha eZimbabwe siyathaba kakhulu ngalokho kwenziwe ngupresident wethu. Siyathaba kakhulu because lati sokusinike amathuba okuthi sikwanise ukuthi sizisebenze through ukuthi sihambe siyephiwa amaloni and siyathemba ukuthi amaloni lalawo azabe engakhethi ukuthi azabe enika abantu abayiphiphathi.
Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party ayetheswa icala lokutshengisela esola ukubandlululwa kwezisebenzi ko-TM Pick and Pay azathoniswa mhlaka 19 Ntulikazi.
Into eyenzakalayo mhlungu lesihlanu mhlangibotshwa umpholisi wambambayo wangigwenxa the time unyawo ngisatshelele wafuna ukunginyathela actually khanya wayele tension yokungiqamula although ngafika kancane wanginyathela although unyawo ngasengikhumuka idolo.
Amabandla ezombusazwe aseqinisa imikhankaso yokhetho olusekupheleni kwayo nale inyanga ngokuba le mihlangano emikhulu yamarali endaweni ezehlukeneyo zelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uvule ukusemthethweni ibhanga labatsha elithiwa Empower Bank lamhlanje ngenjongo yokunika abasakhulayo ithuba lokuthi benelise ukukweleta imali zokusungula awabo amabhizimusi ngesikhathi amanye amabhanga ebavalela phandle. UGibson Bebe usethulela lolu daba eseHarare.
Ibhanga leli livule iminyango ngesikhwama sezigidi ezilithumi lambili zamadola 12 million ezakwebolekwa abatsha abalemicabango yokusungula imisebenzi yokuziphilisa ngalesi sikhathi zokungatholakali kwemisebenzi elizweni. Abasakhulayo bakhangele ukuphiwa lezi mali kodwa baphiwe isikhathi sokuyibisela kancane kancane ukuze isikhwama sokukweledisa abanye sibe lokho sikhula. Ekhuluma emkhosini wokusungula kwebhanga le-Empower Bank, umongameli Mnangagwa ukhuthaze abatsha ukuthi bazinikele ukubisela imali abazikweledayo ukuze abanye abangemuva kwabo bathole.
Corruption of any kind or and form at whatever level will not be tolerated in this bank.
Ubugwelegwele loba ngayiphi indlela abulandawo kuleli ibhanga. Kubo bonke abazathola izimali ebhanga leli sibakhuthaza ukuthi bazithobe babe ngabantu abazavisela leyo mali.
Uhulumende uke wasungula uhlelo olufanayo iminyaka edluleyo olwalukhangelele ukukweledisa abatsha kodwa lokhu kwaphetha kubi ngemva kokuba iningi labatsha lingenelisanga ukubisela lezo mali njalo kwaba lenkohlakalo ekutholakeni kwalezo mali ezaziphiwa ngokuthi ungowebandla liphi. Omunye wabatsha obekhona kusungulwa leli bhanga uPatience Malinkosi uthi ukhangele ukuba leli bhanga lizaqhuba umsebenzi ngcono ukutholisa abatsha ikakhulu kuningi elingenamabhuku okugcinela imali emabhanga okuyinto ekade ihlupha ukuthi bathole izikwelede.
Thina njengentsha eZimbabwe siyathaba kakhulu ngalokho kwenziwe ngupresident wethu. Siyathaba kakhulu because lati sokusinike amathuba okuthi sikwanise ukuthi sizisebenze through ukuthi sihambe siyephiwa amaloni and siyathemba ukuthi amaloni lalawo azabe engakhethi ukuthi azabe enika abantu abayiphiphathi like njengalokho esasukubona ngesikhathi sikapresident Mugabe.
Uhulumende usebenza lebhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe ekuthini umuntu wonke elizweni enelise ukuvula ibhuku lokulondoloza imali athole ikhadi lebhanga lokuthenga ngalo ngesikhathi ilizwe libhekana noduko lokusilela kwemali emabhanga. Ingcwethi ecubulungayo zombusazwe umnumza Richard Mawomba uthi laloba kulinyathelo elihle kusungula kwaleli bhanga okumkhathazayo isikhathi sokuvulwa kwalo okungabe kuyindlela yokuncenga ivoti yabatsha.
Leli nyathela linyathelo elihle lithathwe nguhulumende, kodwa kusuka kumangalise njalo ukuthi ilizwe lona livele kalilamali. Thina sifunyana sisungula amabhanga amatsha. Yikho ke kuleta imibuzo eminingi ukuthi mhlawumbe kungabe kuyindlela yokudinga amavoti.
Lesi sehlakalo sibuya ngemva kwamaviki amabili uMongameli Mnangagwa esungule ibhanga labesifazana elizabe ligweledisa omama abafuna ukusungula inhlelo zokuzithuthukisa. Lakho okubonwa ngabanye njengendlela kaMnangagwa yokudinga amavoti kwabesifazana labatsha, njengoba kwenzakale sekulamaviki ambalwa nje usuku lokhetho ukuthi lufike. Kumele sithuthwe sevelinse Harare, New Gibson Bebe.
Amabandla ezombusazwe seqinise imikhankaso yokhetho olusekupheleni kweyo nale inyanga, njalo umkhokheli womanyano MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa utshele abasekeli bakhe eMvuma lamuhla ukuthi uzathuthukisa umnotho welizwe enganqoba kukhetho. Ngakwelinye icele, abasekeli bakamongameli Emmerson Mnangagwa ababalisa umnumzana Constantino Chiwenga lomnumzana Kembo Mohadi bebebhodabhoda ezigabeni zeMathebeleland izolo lanamuhla beqhuba imihlangano efanayo bekhankasela ibandla leZANU-PF. Umnumzana David Ndlovu, ilunga ledale le-Central Committee kubandla leZANU-PF, utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi ibandla lakhe lamukelwa ngendlela ezijiyeneyo ezigabeni zeMathebeleland.
Umanji unkosazana Adelaide Mbeure utshele inkantolo ukuba ilanga lokuthonisiswa kwabebandla leMthwakazi Republic Party kunye lezisebenzi esezamiswa umsebenzi ezimbili kuyaqala mhla ka 19 Ntulikazi. Abe MRP laba abathonisiswa besuka emakhaya ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula isibambiso sebail sekhulu lamadola ngomnumzana Patton Qaba ozamela inkulumane kukhetho oluzayo, uTerence Mkhwananzi, uColin Mangena ozamela iNkayi North, lomxolisi Ncube umgcini sihlalo ohlangothi lwabatsha ozamela iPhumula. USethi Ncube loTrendiweni ngezinye zezisebenzi zeTM Hyper ezaxotshwa umsebenzi ezibotshwe sezisekutshengiseleni lokho. Umsekelo omkhokhelwe MRP unkosazana Praise Yangulube uthi bazaqhubeka betshengisela kuze kulungiswe abakufunayo, ethi sebelindele impendulo esuka kusigodlo senkampani eSouth Africa.
Ukubotshwa bengabotshwa kwaqathi la continue nxa ukuthi umanager lowo engalungisanga indaba abantu ababoqa baqotshwe emsebenzini.
UWisdom Khwananzi esinye sezibotshwa ukhala ngokuhlukuluzwa akwenziwa ngamapholisa mhla ebotshwa.
Into eyenzakalayo mhlungu lesihlanu mhla ngibotshwa, umpholisi wahambambayo wangigwenxa the time unyawonsa atshelele wafuna ukunginyathela. Actually khanya wayele tension yokungiqamula, although ngafika kancane wanginyathela, although unyawo ngase ngikhumuka idolo. I tried ukuthi ngithole incwadi emapolice and they refused to give me a letter. Besithi wona as long ngikhuluma umuntu wakhona ukuthi uthambani ibizo lakhe akulasizwa abanganginceda ngalo. Ngase ngibuyela futhi back ngemande ngisiyacela yona incwadi yokuyesibhedlela, baqhubeka besala.
Ukutshengisela lokhu kuqhubekela phambili, ibandla leMthwakazi Republic Party selibhalele incwadi iziphathamandla zenkampani le eSouth Africa. Ibandla leMthwakazi Republic Party kunye nababeyizisebenzi zakwa-TM Hyper basola iziphathamandla zaleli vinkili ngokuqhatha abantu abasuka kwezinye izigaba zelizwe bexotsha abemandebeleni. Amavinkili ake avalwa kulandela ukubotshwa kwabantu kanye lokuphoselwa kwabo intuthu ehitshayo okuthiye abanengi belinyazwe kakubi yile intuthu kanye lokutshaywa kabuhlungu ngamapholisa ahlomileyo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Mayuyu zulukandaba siyaxolisa lapho sili jele ukubana ludaba lokukhankasa kodwa hathi ke lolo ludaba lwamalunga eMthwakazi Republic Party azathoniswa wona mhla ka 19 Ntulikazi ngenxa yodaba lokutshengisela emavinkilini awe TM Pick and Pay besola ukungaqatshwa kwesigabeni kwabantu besigaba semandebeleni lokuxotshwa kwezinye izisebenzi zakulumhlubulo udaba esiluphiwe nguAnastasia Ndlovu. Ungakathesi ke sesilipha udaba lokukhankasa umkhankaso esidle ubhedu lapha ke usithandekile Mhlanga uxoxe lo mnumzana David Ndlovu ilunga letale le Central Committee yezano PF.
Yebo mthwaka zomuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolesihlanu. Lingaqhutshwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingaqhutshwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la kuFacebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Lefleksi bebakhona abangayithakazeleliyo, bakhona abayithakazelelayo. Amathuba okunqoba ambona emahle kakhulu. Abantu bathakazelela sokusenzakala ukuthi kuya ezindingane zini. Lanxa of course azikaguqu ngendlela ebonakalayo, at least i-foundation ikhona. Ngoba I don't expect ukuthi umntwana angazalwa namhlanje asagijima uyabe ehlola. Kodwa nxa ubona umuntu ezithwele yabukwathi kutho ukuthi uzabelela. So abantu abaningi batsho njalo.
Kulabanye njalo abathi uMongameli Mnangagwa kanye lomsekeli wakhe uMnumzana Chiwenga baphatheka kusehlakalo seGugground, ngakho ababamukeli kulesi sigaba. Liyake libezwe lina abantu abakhuluma njalo njengenkokheli zakhona ngapha emathebeleleni lakobulawayo.
Yee, abantu bayokukhuluma ine-Free State abantu fanele bakhulume ngoba into eyenzakalayo vela ngeke sibale ukuthenza, kodwa into ekhona isithandekile. Uyakwazi ukuthi iZanu PF prior to unit bonaba abantu abakuma opposition party, they were part of the institution eyayibulala abantu ngeGugground, kade sebeqhathe ngayo ama opposition, but sesibuya factually babe yingxenye yakhona. I remember even the ZCTU sasithi thina an indirect one is an indirect all, bona baphendule bethi ZCTU and ZANU PF are one. The same people kade sebekhohlwe into ababeyenza. Definitely kufanele kuqakulula ukuthi ngubani wayekwenza kwenzakalani, kufanele kwenzakali khonoko. Kodwa okwamanje kathesi umuntu opoint ama-fingers ukuthi Gugurangu, he was part or they were part of that institution aba esenza khonoko.
UMongameli Mnangagwa asimboni ekhuluma emhlanganweni. Ngombono wakho ungathi isehlakalo lesiyana esebhomba singabe sabangela lokho?
Mina lenze sibhedlele abantu mhlawumbe nxa bethi abamboni sebejayele umgabo wayengadelikethi, uMnangagwa uyadelikethi.
Uthi ungomunye wabalimalayo ngesehlakalo lesi sebhomba, kwahamba njani njalo ususizwa njani kathesi?
Ngayibona kuphela mina sengilele phansi, ngabona ngayo umlenzi wami usitshayiwe, ibrokezi ligcwele igazi, ngathola i-ambulensi ngaye emathade ngiphume kuthangi. Tomorrow sonto ayikusisa ngiyabuyela futhi emathade ngoba isilondo sakhona sikhulu kakhulu. Vele
awesaba ukuthi uye kwamanye ama-rally?
Ngawuyeze during the war. Phela ingozi yakulandela nxa usendlini, umuntu wayekubuleya ukubulala nxa unyanga eralini, ukuthi ungaphila ngalokufa alekhethi ukuthi yabungaphi. Nga-operator ngani kwakula ma-fragments lana i-granite yajikayo, so bawakhipha.
Awuqhuli?
Ngiyakhula. Ngiyakhula. Anyway, ngiyakhula sure that ngizakhula. Ngithemba ngizahamba ngikwendela kuya kwesikhathi.
Hello ke ngumnumzana David Ndlovu ilunga ledale le Central Committee yebandla lezano PF ubexoxa icingweni lo sithandekile Mhlanga we Studio 7 ekobulawayo. Inhloko kahulumende weleBhilitane inkosikazi Theresa May uthi uhulumende wakhe uzimisele ukuphathisa iZimbabwe ekuvuseleleni umnotho nxa uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa engaveza ukuzinikela ukuletha inguquko elizweni ngokuquba ukhetho olukhululekileyo mhlaka 13 Ntulikazi. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisas Banda usethulela lolu daba eseBhilitane.
Unkosikazi May utshola amazwi edalela ePhalamende yeBhilitane ephendula umbuzo ovela kulunga ledalela ePhalamende elikhokhela iqembu elihlolisisa ngendaba zeZimbabwe ele-All Party Parliamentary Group on Zimbabwe, unkosazana Kate Hoy, obethanda ukwazi ngobudlelwane beBhilitane leZimbabwe njengoba kusiya kukhetho.
Welcome the announcement of the date of the election on the 30th of July, but we are urging all parties involved.
Siyamukela ukumenyezelwa kokhetho lommeli waseZimbabwe mhlaka 30 kuNtulikazi. Kodwa siyakhusela wonke amaqembu aphathekayo ukuba kube lomkhankaso okhululekileyo. Ngokunjalo sizabe sikhangelisisile ukuba ukhetho lolo luzaqhutshwa njani. Sibone njalo isiqiniseko ukuba yonke into yenziwa ngendlela.
Unkosikazi May uqhubele phambili echasisa ngokuqhakatheka kokuphathisa eZimbabwe.
We've repeatedly said that if the Zimbabwean government can demonstrate commitment to political and economic reform.
Sesiphindaphindile ukuthi ukuba uhulumende waseZimbabwe nxa engatshengisa ukuzinikela ukulungisiswa kwezombangazwe lezomnotho, izwekazi lase-UK lizimisele ukwenza konke okusemandleni alo ukuba kuncedise lokho. Kodwa-ke ukuzimisela kuqakathekile kakhulu.
Iningi lezizalwane zeZimbabwe ezihlala eNgilandi zithi ziyamukela inkulumo kaMay yokuthi kube lokhetho olukhululekileyo eZimbabwe. Umnumzana Innocent Ndibale ngumongameli we-Economic Freedom Front, EFF, njalo engumeli womanyano we-People's Revolution Coalition, PRC, eBhilitane, yona ikhokelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru.
As far as I'm concerned, the statement is Prime Minister May is very effective. A statement lesi ukuthi i-process yama-elections kufuze i-demonstrate ukuthi iZimbabwe isitshintshile.
Umnumzana Mike Chibanda uthi kusobala ukuthi uhulumende weBhilitane obusayo ufisa iZANU-PF inqobe kukhetho oluzayo.
Ukhanya uTheresa May lapha uyajabulela umbuso kaNangagwa. Ukhanya njengoba sitsho nje ukuthi iZANU ingawe nabo zasebenzisana layo. Kuyacaca ukutshintsha uMnangagwa umbuso ngowakhe. Akumangalisi ngoba vele iparty le kaTheresa May yama-conservatives yiyo eyayisebenzisana nomgabe.
Uhulumende weBhilitane lamanye amazwe akumanyano we-European Union bathumele abameli babo eZimbabwe ukuthi bayeqapha ukhetho kuze bazibonele ngawabo ukuthi luqhutshwe ngendlela efaneleyo. Ethi kungehluleka kube lobudlwangudlwangu lokuqila ngeke baphathise ekuthuthukiseni lokuvuselelweni ezomnotho eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 eLondon, igama lami ngu-Ezra Chisas Banda.
Ku-Life Talk lamuhla kuhlelwa sihluzeni bomama olundaba eziphathelane labesifazane sikhangela imbali yabomama asebequnge isibindi sokuncintisa kukhetho lwalonyaka bedinga ukuba ngomongameli. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ngesikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abasemizameni yokuhlenga abantwana abalithumi lambili abavalelwe ngamanzi ebhalweni kweleThailand sebeqinisa umsebenzi wokumpompa amanzi ngemva kokuba ababona ngomkhathi besithi bangaba sengozini enkulu ngoba izulu elikhulu likhangelelwe ukuna ngempelaviki. Umongameli Donald Trump weleMelika ukhangelelwe ukufika kweleBhilitane mhlaka 12 Ntulikazi kuhambo lwakhe lwakuqala lokhe wakhethwa intambo wakhethwa ukuba ngumongameli. Ukwala kwabakubutho ukuthi abasoze bangenele kwezombusazwe kuthiye abamabandla aphikisayo bethithibele besithi leli yize ngoba inkokheli yebutho yiyo ephethe intambo zombuso kuhulumende lo okhona. Abakubutho babe lomhlangano lentathele izindaba ngolwesine balandula ukuthi ibutho likhona emaphandleni lapho elincedisa khona ibandla elibusayo eleZANU PF ukukhankasa. Kambe kungaba kusenzakalani lapha. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lelunga ledalela Central Committee yebandla leZANU PF umnumzana Joseph Chuma endawonye lesiphathamandla somanyano MDC Alliance umnumzana Edwin Dlovu onguye osungula lingqoqo.
Sinamvelele ukuthi ngoNovemba bazingena ezombusazwe bakhipha umgabe esasingafamfuni sonke njengabantwana beZimbabwe. Kuthe kephumile umgabe sathola ukuthi-ke wayekhokhela ibutho usengumsekeli kamongameli. Ababekhokhela embusweni abafakazela uZulu ukuthi umgabe sephumile usibusiso moyo usengu-Minister of Foreign Affairs oshili sebengamaminista njalo. Yikho sinandelela lokuthi kathesi badeploya amasotsha agcwala izabelo zonke kukhampeni la iZANU PF. So kushana abakwenzileyo ukuthi bafika basangeni kwezombusazwe singathi nje yi-public relations kuzama nje ukuvala abantu amehle ukuthi bacabange ukuthi-ke amasotsha asekho kwezombusazwe. Kodwa eqinisweni siyakwazi ukuthi amasotsha akhona kwezombusazwe. Kutyiwenka nguyo ayethetha soze basaluthe umuntu ongayanga empini. Kathesi-ke sekungu-vice president ndike welizwe. Hayi lokho abakuthola lizaba kuphela amasotha akhona kwezombusazwe.
Mnumzana Chuma, nanto ke udaba uthini wena ngamazwi kaMnumzana Ndlovu?
Umali mami olukhulisa ugada kancane zinjalo ngoba nxa ungakhangela i-constitution yeZimbabwe iyatsho njalo iyagayida ukuthi amasotha kumele enzeni agcine ngaphi uhambe njani. Lokwana okwenzeka ngoNovemba lokwana ukhona emthethweni kuyavumakala vele yinsi zamasotha ukuthi ba-restore i-legacy nxa bebona ukuthi kona izinto azihambe kuhle elizweni. Njengokubona nje laphana ngesikhathi sona lesiyana ilizwe lethu beseliyilokana abathi ngesilungu i-free for all. So bokwenzakala nje sesirana nge-remote amandla engasekho kumongameli nguyo okhethiweyo amandla esisebenziswa ngabanye abantu abangamelanga bakasebenzise. Ngakho-ke i-constitution elizwe lethu leZimbabwe iyavuma kwakuthi amasotha kumele adisende not only ngemgobho but ngokunye okuthiyethiyeneyo ukuthi ilizwe lingatshabalali. Laphana elizwe lethu beselonakala bese kutshabalala.
Mnumzana Ndlovu, sizwile njalo amasotha esithi nxa kuyukuthi uncedo lwabo olokuthwala amabhokisi okuvotela lungafunakala bazancedisa. Ukubona njani lo?
Uncedo lwamasotsha okuthwala amabhokisi kasilufuni njengabantwana beZimbabwe ngoba sisazi kamhlophe ukuthi kulohlangothi abalusekelayo, kuluhlangothi lweZANU PF ngoba yikho abaphila khona phela, yikho abalezikhunda khona phela, olunakhokhela yikho asengumsekeli kamongameli khona. Kakhulu uncedo lwabo amasotha kulokho. Amasotha kabahlale ezigambeni bavikele abantwana beZimbabwe konke kubudlwangudlwanga obungaba khona kuvela kwamazwe aphandle hhathi kuvela phakathi eZimbabwe. Yebo kambe okathuma okhulumile-ke ukuthi amasotha alelungelo lawo ukuthi angene kwezombusazwe. Iqiniso lelo kuhle-ke sibili ufake lo mzekeliso kaKhama. UKhama akazange aretire atshaye kuba ngu-vice president weBotswana. UKhama waretire eseretayile wangena kuma-structures wakhula laye njengelungu lama-structure waze kwafika kuthina abe ngumsekeli kamongameli.
Mnumzana Chuma, amasotha alile ukuthi akhona emaphandleni lapho kuthiwa akhankasela ibandla elibusayo. Wena uthini ngalokhu? Kungaba kuliqiniso yini?
Liqiniso elipheleleyo. Mina angikaze ngibone isotha likhankasela ibandla leZANU PF ngoba mina ngiyabhoda likhankasa lami ngisezani. Angikaze hlale nesotha elikhankasela iZANU PF ngoba antiwa nje umali wami ejika bana amasotha athi phuma mgabe labantwana bezoba liphuma mgabe. Nxa sowukhetha phela yikho phela ubona sesiya ekhetheni lolu olukamhlaka 30 July ukuthi abantwana beZimbabwe bazikhethele-ke ofuna abafuna ukuthi na akhokhele lapha ubaba uMnangagwa ebeqedisa iteme besivele silayo thina njengezamlengo andiyakhumbula ubana eZimbabwe lapha umongameli uphuma kulom ibandla elabelithize elabeliyile elabelinqobele ngesikhathi sona leso. So which means ukubona isikhundla sobumongameli lobana buyayala kulobu busebadleni nalelana kuzofike uthetho olulandelayo. Ngakho yoba uMnangagwa lapha ebeqedisa item evele besilayo thina thimanje ebe kuzom 2013 ufika ku-2018 njengebandla lezizame bhezi. So-ke u-2018 usefikile nabo-ke ilanga lokuthetho selifakiwe namba abantu sebekhankasa sivumeleleke ukubana uZulu azikhethelele umuntu ababefuna ukubana akhokhele siya phambili. Amasosha mina angingaboni khankasela izame bhezi mina ngilunga lezizame bhezi njalo futhi ngililunga notizini elincane ilunga eliphezulu silunga ngisedale le-central committee ezalupezu angikaze ngibone mina isosha elikhankaselayo.
Alo ke ngumnumzana Joseph Chuma, ilunga ledale le-central committee yebandla lezanu PF, ubexoxa endawonye lesiphathamandla somanyano MDC Alliance, umnumzana Edwin Ndlovu.
Lo ngumbiko oveza umbono kahulumende weMelika. Uhulumende weMelika uthi uzakhuphula inani lomvuzo wemali ozawunika ozaveza inkokheli zamalwecatsha amaqembu achiyeneyo ukuthi angaphi. Amaqembu la agoqela ele Al-Qaeda elisanda ukuhlasela idolobho leSahel lezinye izigaba emhlubulweni weNorth Africa. Omunye wabakhokheli bamaqembu la uYaha Abu El-Haman ubikwa enguye owaqoqa izehlakalo zokuhlasela eleMauritania. Ngomnyaka ka-2010, uHaman ubika wabulala omunye ohlobo lweFrench wayethunjiwe esigabeni seNiger. Ngomnyaka ka-2006, wagwetshelwa ukulengiswa lanxa wayengekho nguhulumende we-Algeria. Ungaphansi kwezijeziso zikahulumende weMelika lomanyano we-United Nations. U-El-Haman wazalwa ngomnyaka ka-1978 eRigaya e-Algeria, njalo uyake asebenzise elinye ibizo elithi Abu Yahya kumbe elithi Akacha Jamel. Uhulumende weMelika uthi umvuzo lo usufike kuzigidi ezinhlanu zamadola, njalo uthi uzavikela abazamnika lumbiko kanye lemuli zabo.
Alolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Iqembu lomdlalo wenguqu elikamasipala wedolobho lakobulawayo elibulawayo sithi liphiwe imvunulo kanye lezinye impahla ezisetshenziswa emdlalweni kanobhutshuzwayo ezibiza amadola zinkulungwane ezintathu ngabe inkampani ye-Asphalt Products. Ekhuluma emkhosini wokuthula okusemthethweni kwalesi sipho, unobhala jikelele weqembu lebulawayo sithi uWarrice Ndubiwa uthe akusikho kwakuqala kube abe-Asphalt Products bephathise iqembu leli kodwaba lobudlelwano baqala ngomnyaka ka-2016.
We are grateful for such relationships, especially.
Silamukela ngezandla zombili usekelo esilutholileyo ikakhulu njengoba siphila ngensuku ezinzima kangaka kwezomnotho elizweni. Usekelo lwemali lungatholakali lula, ngalokho ke siqathekisa kakhulu lokho esiphathiswa ngakho kungakhathalekile ukuba kunganani.
Iqembu lebulawayo sithi lihlezi endaweni yeChumilane engalaneni yemiklomelo lile miklomelo liChumilane, njalo ngesonto abafana bebulawayo sithi bazavakatshela enkabazwe ukuyadlala leqembu leChapungulo naye lihlezi endaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane, kodwa lawa maqembu esehlukaniswa ngumklomelo owodwa kuphela. Sikhangele umdlalo kwakhilikithi. Iqembu lePakistan linqobele Australia ngamaranzi angamachumi amane lanhlanu emdlalweni wesihlanu we-tri-series ogoqela leqembu leZimbabwe iqhutshelwa esigodlweni iHarare kulezi nsuku. Zombili iPakistan le-Australia yizo esezifinyelele ukudlala ku-final yale midlalo ezadlalwa ngesonto.
Siyabonga Joseph Njanji.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.